both private neku hurumende neku public sector dai vanhu vaedza nepose pavanogona kuti vatendewo vashandi nema USD.
Sei madaro vashamuyarira?
Nekuti ma RTGS ari kuramba achierodwa parizvino izvi ambo stabilizer zvavo, but mukatarisa zvini notengwa manje vana muzvina bhizinesi havasi kurudyusa maprices avo, ari kuramba achingoita running wild because hakuna price control, and zviri kuita kuti nyangwe dai mushanda akatambira mari ingave yakawedzerwa zvakadini, anonosangana aine nhange mutange yemaprices atingati empengwaya. So ndo zviri kuita kuti tisanyatsotarisana nekuwana pfundutso sevashandi vari muprivate nevari kupublic sector.
Iyo mari yebonasi ichine chiremera chayo here chekare?
Right, tikange totaura mari dziri kuwanikwa dzemabhonasi nevashandi, chiremerera chadzo chiri pakati nepakati, chiri mumuzeke muzeke, nekuda kwekuti vamwe vashandi havasi kuiwana yese at one go, yatingati kuipiwa kamwe chete 100% bonus yavo, iri kupiwa in staggered phases. Saka nekuda kwekuti vazhinji vachona havasi kuiwana zvekare iri muma USD, zvikuru sei kuprivate sector, iri kuuya iri kuma RTGS. Saka dzimwe nguva inozoyaya irodwa nemabankrupt charges, zvinoita kuti iwanikwe isina simba rekuti iwanise mushandi zvaangave neshuwiro yazvo kumhuri yake nekwaariye semunhu anenge asevenza kwegore rese achida kuwana upundutso.
Ko, kuvashandi vehurumende?
Kana vari vashandi vemuhurumende, takanzwa kuti minister vefinance vakadispatcha kuti vapiwe ma 100% in USD, but mari iyoyo vari kuipiwa zvekare iri mumafezes. Tikawadzwa zvekare kuti His Excellency President E.D. Mnangagwa vakavapa an extra allowance yekuwedzera pamabonus iwayo. Saka nokuda kwekuti haisi kungoya iri kamwe chete, zvinoita kuti isave neudzamu hwainofanira kuti inge ichipa kumushandi agowanawo kupembedza rifa rake raapedza kwegore rese achiita. Asi zvakadaro tinongotenda kuti vagona kupiwa ngavapiwe, nekuti nyaya dzemabhonasi hadzisi dzekuti tingati isusu mungazoendesana kumatare edzimhosva kana kudii. Kana mapiwa motambira, asi kana wapa ibva wangopa uchiziva kuti wapa. Haikona kupa uchiita zvechinyepunyepu kuti ndobvokupai ndozokupapo ndozokupapo, zvinoita kuti chiremera chachona chechinangwa chekupa munhu bhonasi chekutenda kwacho chisazonyatsobuda maringe nezvatinenge takatarisira sevashandi.